Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 Gunyana September 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti kupindudzwa kwemitemo yesarudzo electoral reform hakusi kufamba zvakakwana. Muimbi anyamukurumbira pasi pose Ara Kelly atarisana nekuvharirwa mujeri kweupenyu hwake hose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nevanomwe 4607. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 129,919. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi mashanu nechimwe nemazana matatu ane makumi manomwe nemumwe 3,051,371. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri ane gumi nechimwe nemazana masere ane makumi masere 2,211,880. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mazima vanoti vari kutarisira kuti musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende uitwe mwedzi unouya. Musangano uyu wasangana nezvimhingamupinyi zvakawanda. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Tiri kugadzirira kuti TNF isangane. Musangano weTNF rakakwana mapiwa matatu yayo anofanira kuti asangane.
Vachipawo pfungwa dzavo, mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vati nyaya yemihoro iri kunetsa kugadzirisa kuTNF.
TNF chakakonzeresa kuti zvinge zvinoita slowdown ndechekuti matrade union akanga aita walk out from the last TNF meeting yatakaita muna April. Vakaita walk out vachiprotesta nyaya yemaminimum wage vachiti vanoda certain level yeminimum wage kana kuti vanoda minimum wage iri determined in foreign currency. And vaida kuti minimum wage itwe set at national level pa platform ye TNF. Mabusinesses vakati akwete masectors akasiyana-siyana masectors emuZimbabwe. Minimum wage ngaisetwe nesector handisini anonzi maNational Employment Council. Vanonegosheta mawages musector yega-yega. Saka maemployers arimomo nemaunion arimomo musector yega-yega ngavanegosheta minimum wage inoendera nesector. Nekuti mukatarisa sector yese zvakafanana nebanking, zvakafanana neagriculture, kana kufanana nebrick making industry, kana kufanana neclothing industry. Mafortunes acho nemaperformance emakambani ari muindustry anosiyana-siyana. Saka mamwe makambani ari kumasectors asiri kuperforma zvakanaka. Saka minimum wage yavo haingaenzani
Monyori mkuru msangano revashandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions vajapedi moyo vati vashandi vange vafuratidzwa moyo nezvinhu zvakawanda.
Isusu senebhata nge tine machallenges edu yekuti nyaya yemawages yakasaririra pamusangano yekupedzisira yange isati yakonkludwa, saka tinoda kuti patinosangana nyaya inofanira kutopinda mutariro iyoyo. Saka pane chimbunani chokuti patinodzokera ndidzo nyaya dzatinofanira kukurukura nedzazvo.
Imwe nyanzvi imwe nezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mari iri kunzi nehurumende yaburitsa kuti ibatsire kuvhara mukaha wemari iri kudiwa pamusika weReserve Bank of Zimbabwe. Wemari yekunze ishoma zvikuru pane iri kudiwa nevamabhizimisi vari kutenga mari yekunze. Hurumende yakazivisa nezuro kuti svondo rapera yakaisa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuAmerica, US $70 million, kumusika wemari uyu kuitira kukasika kuwanisa vanenge vahwina mukana wekutenga mari iyi. Pari zvino vemabhizimisi nevanhuwo zvavo vari kuhwina mari pamusika uyu vanonzi vari kuita nguva yakareba vasati vawana mari idzi, izvo zvinonzi zviri kuzoita kuti vamwe vapedzisire vaenda kunotenga mari iyi pamusika mutema. Gateway hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Chitambara pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga chichakakosha kuti tinge tichijekesa ndechekuti dambudziko guru riripo nderekuti foreign currency ira available formally nedemand yeforeign currency pane mukaha mukuru uripo. Isu tinoestimeta kuti pamwedzi wega wega demand yeforeign currency inosvika kuma almost tongoti pakati pe 450 ne 500 million ndo yatingati demand yeforeign currency. Mari yekunze inodikanwa nevemabhizimusi small great even ma individuals anongo da kuimporta zvinhu kunze kwenyika, saka mari yakawanda iyoyo $500 million.
Saka hurumende iri kukwanisa kuwanisa mari yairi kupa kuti inge ichiiswa pamusika.
Supply ye foreign currency official supply kanchiro official supply ndoto mari iri kukwanisa kunge ichiitwa veiled pamusika we auction which based inosvika kuma $230 million. Saka murikuona kuti pane mukaha wakakura ipapo, $500 million demand, supply yoita $230 million. And imwe yacho vanenge vahwina vanenge vapiwa mari havasi kukwanisa kuiwana ipapo ipapo nechimbi chimbi. Saka iroro chitori dambudziko riripo. Saka makaona kuti pangoita mukaha pakati pedemand nesupply zvinoafekta exchange rate, uye zvinoita kuti vanhu vanenge vashaya mari kuofficial market vomanikidzwa kuenda kublack market kune marates anenge ari pamusorosoro zvakanyanya. And makaona even pricing yedu zvakare inenge in some cases inenge iri blended, but in some cases munhu kana awana 100% yemari yake kublack market anenge achicharja achishandisa wati benchmark maprice ake neblack market rate.
Ko iyo mari yaiswa nehurumende iyi $70 million, munoona ichibatsira zvakadii kuvhara mukaha wamuri kutaura iwoyo?
Hongu zvaitwa nehurumende zvinombobatsira kuunza a bit of temporary relief, but demand yaka kurisisa zvakanyanyisisa zvinotsa ende milioni haigoni kupedza kupodza demand iripo saka ndiri ndoda mudziko riripo hongu economy iri kuimprova kuti tinotsukona kuekonomi yasimukira uye kusimukira kweekonomi zvinoreva kuti demand yeforenkarensi inowedzera saka supply haikunyanya kusimukira maringe nekusimukira kukuita demand yeforeign currency saka hingi dambudziko riripo iroro
ringapedzwa sei dambudziko iri Dr. Chitambara
kutonge richipedzwa hunge hatim chimwe chiri kudiwa kuona kuti official market exchange rate determination iri in line nema forces ye demand ne supply izvo zvinogona kuita kuti pave neconfidence yevanhu
nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti kupindidzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms hakusi kuitwa nekukurumidza. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network Amai Ellen Kandororo Dingani vanoti kupindidzwa kwemitemo yesarudzo hakusi kufamba sezvinotarisirwa vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kuzvigadzirisa sezvo nguva yekuita sarudzo yava padyo. Chimwe chezvavataura kuStudio 7 inyaya yezvekutapwa kwenhau kana kuti midhia iyo vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa vamwe maresidensi ekuita nepfenyuro vanoti vazhinji vakapiwa maresidensi aya vane kahukama nehurumende izvo zvichakonzera kuti pasave nemutsauko mukuru pakati pavo nenhepfenyuro yehurumende. Tabata Amai Kandororo Dingani tikatanga nekuvabvunza pamusoro pegwaro rakabudiswa nesangano ravo reZESNI.
Tutaburitsa gwaro retrikuti trikutreka maelectoral reforms saka gwaro iri riri kubata nguva inobva iyo January kusvika muna July gore rino. Patanga tichiongorora kuti marecommendations akataurwa nemaelection observer missions muna 2018 avo vakange vakokwa kuti vauye kuzoti kuta musarudzo dzedu pane zvakaimplementwa here or pane zviri kuimplementwa here nehurumende yedu uye pane maobserver groups atinoti macitizens observer groups emuno muZimbabwe akaita seZimbabwe election support network tine zvakare zvatakaonawo zvatinofunga kuti izvi zvikagadziriswa sarudzo dzedu dzinoimprova munyika yedu yeZimbabwe.
Saka muita sei apa?
Tiri kushushikana zvikuru kuti tichiongorora maelectoral reforms hapana zvakanyatsoti wandei zvati zvaitwa nehurumende pakuimplementa maelectoral reforms uye tokunyanyoshushikana zvikuru nokuti taswedera kumaelections edu a2023 zvinoita kunge kuchiri kure sereke asi pave pedyo saka pane mareforms ekuti tinoda kuona achiiswa tozoona kuti anoimplementwa sei paine nguva.
Izvi muchazvifambisa sei? Nano yomutora ndeipi?
Tikukumbira kuti hurumende itore nyaya yemaelectoral reforms seriously uye vaise maelectoral reforms kuti sarudzo dzedu dzisaonekwe dzichiburitsa kugunununa kana kuti dzichiitwa disputed kana tadziita. Saka tikukumbira kuti hurumende itarise nyaya dzemaelectoral reforms zvakanyanya.
Chimwe chezvichemo zviri mumaelectoral reforms aya inyaya yemedia. ZESNI yakawanei uye inoti pamusoro penyaya yemedia?
Media tikuona pane ma media reforms akaitwa, pane ma radio licenses akapiwa nema TV licenses akapiwa. Saka media pluralism inenge iri kuti wedzere asi vanhu tichitarisa nekuongorora vacho vakapiwa ma license tikuona kuti aivo vazhinji vacho vanenge vane appendage kuhurumende saka hapana zvichashanduka zvatinoona pamwe tichatoona kuti hapana objectivity mureporting mavo uye mapolitical parties vari kuchema kuti hatisi kukavwa ne public media vanogona kuramba zvakare vachifesa ma same problems saka media takangoti hongu aiwa pane zvakaitwa saka takavapa orange color oro ruvara rwe orange kuti aiwa pane zvakaitwa asi haisati yave fully implemented the reform saka tiri kushushikana nekuti ma reforms acho akawanda uye hatisi kuona movement hatisi kuona kuimplementwa kwao nguva yapera
avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network amai Ellen Kandororo Dingani vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti rawana mazita emajaji mapfumbamwe vanotariswa kudomwa kuve majaji vedare rapamusoro rehigh court. Zimlife rinoti majaji anodomwa nemutungamiri wenyika mushure mekupiwa mazita evanokodzera nesangano rejudicial services commission. Sibepa nao iri rinoti majaji aya akadomwa nemakurukota ehurumende izvo zvinonzi hazvisi pamutemo. Herald rinoti varimi vakakwereteswa mari pasi pechirongwa checommand agriculture vapiwa kusvika musi wa 30 mbudzi kana kuti November kuti vave vaendesa kugrain marketing board chibage chavakakohwa kuti vasazorambirwa rubatsiro ramangwana. Newsday rinoti bato rezanupf rakazivisa vatsigiri varo kuti richatora matanho akaoma pavari mushure mokunge vatsigiri ava vavhiringa sarudzo dzemumatunhu maduku pakupera kwesvondo uye nezuro muvhuro. Zvinonzi pane mapoka maviri, rimwe rinotsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, rimwe richitsigirawo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi ko pa Studio 7 apo izvi tinodakara isvagari muZimbabwe. Vachavisa ngavapinde taneta neutongi hwamunangagwa hudzvanyiriri kudzvanyirira kutonga nechaminimum nechaikoni. Masoja nemapurisa anopindira panyaya dzematongerwo enyika tichiurawa tichiitwa sei. Zvinotirwadza sana Zimbabwe, zvinodzimba izvo.
Makadini zvenyu vatekenyi vemishini pastudio 7 apo munotekenya nau dzinotifadza chaizvo. Nezvangu handidi kuwanza mashoko, asi mashoko angu handinawo ndekuti kuruzhinji kweZimbabwe ngatiregei kupedzera mashoko, tirege kupedzera simba pamuromo sepinchisi. Kana vanonzi vane shungu dzokuti dai pati yavo yahwina, handina pati yandakarerekera, ngavaende kunorejista vovhota sezvakaitwa paZambia, vovhota pamapati avanoda, zvido zvavozvo zvabvitirwa. Ndo mashoko zvangu handinawo kuZimbabwe. Ngatiregestei tinge tinovhota.
Makadiko ana mukoma tanonoka hwande netimu yose yepastudio 7. Ini ndiri muZimbabwe kumashonaland central. Chinondishamisa ndechekuti sei hurumende inoti takahwina kare maelection asati aitwa. Yaziva sei kuti takahwina? Sei vachirambidza MBC kuita marari ivo vachiita? Ndekupi pamakaona timu yebhora ichiti kune imwe musatreni huyai kuzotamba chete musi wegemu? Kam 2023 tichakurovai seri neseri sedhiramu rezion. Your days are numbered. Zvaita basi.
Mseva, na mkuma Jonga hapo Pastudio 7 hapo, na mkuma Blessing Sulu, anatana noka Wande Mwibuera pato kwa kufana mchipa na upa Chirungwa chenye che Sentio Nafara shukuru andore juu chai chai yomanchi na tuta chupadi Tinozwa kufara mchipa na uza kachinaka Sambai magadaro, ndini Godfrey kuno kuchipinge Mwadse linda kuno, ndatinda angu
Ndokutenda Studio 7, nechirongwa chamuno tipa chirongwa chichopadi Ndote ngapinde mkomana, ngatukuru zira netose tino voda ne uwandu wedu mkomana apinde muofisi Zarira isu nazina umira shakanaka Wakuru wedu waka ruhira ii vwiri tichiti tichawe le rusununguko bati apana kana rusununguko ruhipo ivo rukupi wakuma China Saka ngatikuru zira netose tino vota Wena na maravanyika wadzoseru kwa pachigaru ni chitozi
Magadi iko pa Studio 7, magadi ine vashandi vose, ina angundi bautaurawo panyaya yevamugaba avo. Kuti vamugaba vari kunzi nhasi ngavafukunurwa vanoiga kuHeroes ega. Zvichaita here vedu vemunhango wamabhonzo ega. Anonofukunura wachona ndiani, anonoviga kuHeroes wachona ndiani. Vachifi zvimba namune ZANU-PF yavona munangagwa, ndo vachauya vochera vonoviga. Vasamanikidza munhu kuti ngavige pakati. Kechi tu, munzora na komichi vedu vaitiregerere regai kudzinga vanhu vatakavhotera. Musa zinga wanu wataka votera Munjora Wanyanya une speed munjora Na komichi Tire gerere iva nitaka votera ndisu Nitaka votera vana Komichi na munjora Chuchaku wana iwe na rimwe gore Chuchaku wana iwe Turukutambura isu Turukutambura vana Weduwe tatambura tanzi Kwa ni namo Ndinotenda angu
Magadi iva na mkoma jonga Na mkoma tanano kawande Ini ndakumbira kuzivavo kuti kunauye mugwagwa Bad Bridge to Chirundu wakufamba sei wafambira zvakadii kumakilomita wananga here kutaura nabraita mushoko pajohanesburg
kazuwai ko uyu munangagwa na munzura Douglas anenge vaida kusangana chavanenge vachitaurirana chii komana nyika yekuitiritwa zvitamba nevana kuita zvekutamba zvekuita mahumbwe varume vakuru vanotaurirana chii pagobuda chii budidzo yenyaya ndichamisa apo munoti kunonzi kutamba chaiko chaiko wavari kuita kutamba chaiko chaiko kunyorerana matsamba ekusangana kuti vadii budidzo yenyaya aripo wavari kusiya vachitipedzera zvavo nguva isu hatitarisi kuti chii kana kuti MDC wati umwe watiri kuda ndichamisa chete ndoo mashoko angu zvekutarisa kuti chamisa azenge aenda kupi ndiye watiri kuteera netimhu rake chamisa ndiye watiri kuda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera timirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Muimbi ane mukurumbira Arakeli atarisana nekuvharirwa mujeri kweupenyu hwake hose mushure mekuwanikwa aine mhosva nedare redzimhosva muBrooklyn, New York. Mhosva dzakapomera Arakeli dzinosanganisa kuita zvepabonde nevasikana vasati vabva zera, kumanikidza vanhukadzi nevasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde, kuronga nevamwe vake kutsvaga vanhukadzi nevasikana vasati vabva zero kuti vaite zvepabonde uyewo kumanikidza vanhukadzi kugara naye ivo vasingadi. Kwemakore mazhinji Arakeli akange ari muimbi ari pamusoro pevamwe vose vanoimba nziyo dzerhythm and blues. Mutongo Arakeli uchazidiswa musi wa4 Chivabvu kana kuti Mei gore rinouya. Chabata Nyanji mune zveutano zvepfungwa kana kuti mental health Dr. Gadziro Kwekwerere tikavabvunza kuti mhosva dzakaparwa naArakeli dzinovaratidzei pamusoro paArakeli.
Pane zvidzidzo zvakati zvatinowana panyaya ya muimbi Arakeli. Zvidzidzo zvatinowana ndezvekuti munhu unenge achitarisirwa pamusoro kana achipuwa ruremekedzwe nenyika anogona kurasa chivimbo chevanhu vanovimba naye nokuita zvimwe zvinhu zviri kunze kwemutemo kana zvinombunyikidza kodzero dzavamwe vanhu. Zvakare tinoona kuti mukuva munhu ane mukurumbira hazvirevi kuti unhu hwakaitawo hwakanaka. Saka zvidzidzo zvatinowana izvozvo, unhu hwemunhu nemukurumbira zvinhu zvakatosiyana. Unogona kuita mukurumbira wakanaka chose, asi kuseri kwomukurumbira kune hunhu hwakaora, kune hunhu hune hutsinye husingatarisirwi mumagarire edu.
Dr. Gwekwerere, makatarira mhosva dzose dzaanga achipomerwa, munoona munhu wakadini muna Arakeli?
Ndinoona sokuti ndovaya vanonzi mapere anopfeka makushe amakwai kuti agozobata prey kana kubata chinhu chavanenge vachida kudya. Nokuti wakatarisa Arakeli, munhu unenge achimira akatsvinda achiimba zvinobatanidza vanhu vanobva kumativi mana enyika, asi unhu hwacho ndatokandawo mapfumo pasi, hunhu hwakaipisisa hautsananguriki. Nokuti kana uchimbunyikidza kodzero dzevasikana nevakomana vose pabonde, zvatova maitiro anoitwa nemhuka.
Rubatsiro rwaifanirwa kuwana kubva kunana vachiremba ndorupi?
Rutsigiro rwaifana kuwana Arakeli kubva kunana chiremba nderwe counseling chairo, kuita nhaurwa nehurukuro yezvinomunetsa mundangariro dzake mupfungwa kuti dzive dzinodzikama, kana kutopiwa mapiritsi anopiwawo vamwe vanotambudzika nezvenjere kuti adzikame. Kozotiwo kuno kune nzvimbo dzinogana kugara ipapo uchitiita souri paboarding kwaunoitwa rehabilitation, kuti uwo ukabuda pachena nedambudziko rako vana chiremba vanokutsigira nemhando dzose chaiko.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti zvakaita zvose izvi zvibudiswe pachena?
Maonero angu, pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kuti nyaya iyi zvakasakisa kuti nyaya iyi itore nguva kuti ibude pachena. Chokutanga, tinoziva tese kuti kana uri munhu ane mukurumbira wakanaka, ane mbiri yokuimba, anokwezva vaimbi vakawanda, vanhu vanogona kungofunga kutoti uri kunenerwa vaya vari kuripota vanenge vachidini, vachitoreva nhema. Kozotiwo vacho vanenge vachimbunyikidzwa vanenge vatorawo nguva vasina kubuda pachena, vachitya kana kuti vachipuwa fufuro kana vharamuromo dzokuti vasataura, zvozongoti mumwe musi zvobuda.
Dr. Gwekwerere, chinokonzera kuti vanhu vasataura mhosva dzaparwa kwaari nguva ichipo chii?
Maonerangu, vamwe vanhu vanenge vambunyikidzwa vanogona kusataura nenyaya yenyadzi yokuti munhu wese anobva atongokuona kungoti ndo mai vaya, ndo musikana uya, kana ndo mukomana uya akambunyikidzwa pabonde, kana kuti ndo mukomana uya akabhinwa. Vanhu vanozotokupa zita nokuda kana kuti nokuda kwedambudziko raunenge wapinda. Ndozvatinowana chaizvo zvakawanda muruzhinji rwedu vanhu, kuti ndikaita dambudziko ndinotonyanya kuzikanwa nedambudziko rangu pane kuzikanwa nezita rangu chairo randinozvarwa naro. Saka vanhu vanobva vaita nyadzi dzokuti vataure. Kozotiwo vamwe vanenge vachida kutaura unogona kunge watyisidzirwawo, nokuti vanhu vane mari vanogona kunge vaine pavakatsika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano dzepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti kupindwa kwemitemo yesarudzo electoral reform akusi kufamba zvakakwana. Muimbi ane mukurumbira pasi pose R. Kelly atarisana nekuvharirwa mujeri kwaupenyu hwake hwose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.